manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chivabvu 6 2023 makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tienda kutima kwanisa kuwane su mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini jonga kandemi rindiri mu Washington DC ndichiti esunezuru mchurongwa chedu cha nasi.
Nda chona sechiti kuchiruku ufaza wa shinji cha hizo. Chiruku batani za nyika inoi. Nivano yeso anechikita ni nyika inoi. Kunyanya we susu wa gari we kunze wa gire nyika inoi. Izo arata farra cha hizo.
Mambo Charles VI vanogadzwa samambo weBritain zvimwe zvizvara zveBritain zvichiratidzira zvichiramba utongi hwavo. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Mutambi wetsiwa nemukurumbira munyika Charles Manyuchi oronga kusiya mutambo uyu zvachose. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastle Lager Premier Soccer League. Indiwe mimo emisoro ena uzedu za nasi chiba kuna ku Studio 7 irimu Washington DC. Mambo Charles VI agadzwa nasi sa mambo we Britain pamabiko aitirwa ku Westminster Abbey muguta guru re Britain re London. Kugadzwa kwa mambo Charles VI ndeke kutanga makore makumi manomwe urongwa uhu uchitungamirwa nekereke Anglican Church. Zviuru zvevanhu vanga vakapfeka zvitsvuku, zvichena nezveblue vazara mumigwagwa yeLondon vachiratidzira kutsigira kwavo urongwa uhu vachipemberera apo mambo Charles nemudzimai wavo mambokadzi Camilla vanga vachienda kunzvimbo yemabiko aya. Asi havasi vanhu vose vafara nemabiko emhando yepamusoro-soro aya. Zvimwe zvizvarwa zveBritain zvikuru zvechidiki zvinonzi zviri kugunun'una kuti umambo hwagarisa zvekuti hwadarika nguva yahwo nekukosha kwahwo. Vanhu vanga vachiratidzira vaungana muTrafalgar Square vakabata zvinyorwa zvakasiyana-siyana vakapfeka nhumbi dzeruvara rweyellow kuti vanyatsoonekwa. Dzanga dzakanyorwa kuti not my king zvichireva kuti vari kuti havasi mambo vavo. Kune vamwewo vanonzi vari kuti chiitiko ichi chinodzora ndangariro dzekupambwa kwakanga kwakaitwa nyika dzakawanda neBritain kunyanga hazvo vamwe vari kutambira kugadzwa uku vachiti kunosimbaradza ukama pakati peBritain nedzimwe nyika dzayainge yakapamba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndemumwe wevatungamiri wedzimwe nyika vakakokwa kumabiko aya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanga vakamirirwa nemudzimai wavo amai Jill Biden. Kuendawo kwavamunangagwa kuBritain kuri kushoropodzwawo nevamwe vari kuti vaisafanirwa kukokwa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vamunangagwa vanga vachitarisirwa kuzosangana nezvisora zveZimbabwe zviri muBritain asi vanonzi havana kuzobudirira kuveko kunyanga hazvo vanhu vaungana vachivatarisira. Hatina kukwanisa kunzwa zvikonzero zvaita kuti vamunangagwa vakundikane kusangana nevana veZimbabwe ava. Mukuziya nezvekugadzwa kwamambo Charles VI, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain Dr. William Guri ava vanga vachiteerawo chiitiko ichi.
Ndachona sechiitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo. Chiri kubatanidza nyika inoi nevanhu vese vane chekuita nenyika inoi. Kunyanyawo isusu vagari vekunze. Vagere munyika inoi izvo rata farira chaizvo. Musi weMande takapuwa zuva rekuti atiende kubasa kutsividza nekuti zvaitika musi weSaturday ibank holiday. Saka maonero angu ini ndaona chiri chinhu chakanaka chaizvo.
Tiri kuona kuti mambo vagadzwa kuburikidza nechechi yeAnglican. Zvakakosha zvakadii zvekuti vange vachigadzwa neAnglican? Tichiona kuti uhutongi hwehumambo.
Ndofunga kupa nhoroondo yemaumbirwo akaitwa nyika ino yeBritain kuti ive nyika yazvairi. cheche Anglican ine zvakawanda chaizvo zvakakosha zvainopa kunyika ino iyi. Nekuti anenge ari mambo weBritain ndiye anonzi musoro wekirike rechiAnglican. Kana achinzi musoro wekirike zvinoreva kuti je musoro unoonekwa pano pasi waMwari asingaonekwi. Saka chinzvimbo pachitendero parunamato rwaro rechiAnglican chinzvimbo chakadzama chaizvo changa chakabatwa namai vaCharles semutungamiriri wechechiAnglican chaatorawo iye Charles. Sekuti panenge pachitotarisirwa chaizvo kuti semunhu anonzi iye anouya muzita ramambo anenge achitarisirwa kunge ainewo nyasha, ruenzaniso, rudo, kutonga kwakanaka kunongoenderana nekutonga kunofumidzirwa kunzi Mwari ndokwaangadai achiita. Saka ndinoona kuti Charles kugadzwa kwaaita muchechi yake Anglican zvinomupa mutoro, ndinofunga mutoro waakagadzirira iye kutakura.
Kune vamwe vari kuti chiitiko ichi chinovarangaridza kana kuvayeuchidza ushati kana uipi hweBritain kunyika dzayakanga yakapamba. Tingaona here iwo mambo Charles vechitatu vachigadziridza ukama nenyika idzodzo zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachivatambira?
Ichokwadi kuti pese patinofunga nezveroyal family, imba yekutonga yamambo Charles, tinokurumidza kubva tarangarira kuti kutongwa kwese kwaitwa dzimwe nyika dzepasi pose neBritain kwaiburikidza nekubvumidzwa kwaitwa nemba huru. Asi zviri kwaari iye Charles kuti anoda kufambidzana zvakaita sei nenyika dzakambotongwa nemba yake, kana dzichiri kutongwa kana muchida yeunyatsotaura nemba yeumambo hwekuBritain.
Ko avo vari kuti umambo hweBritain hwagarisa kana kuti umambo hwauchisina basa, ishoko ripi ramungataurawo pamusoro pavo?
Ndingangoti hangu inini semunhu waanogara munomu ndinoshamisika chaizvo nekushayira hanya kwandinoona kuchiitwa nevanhu vemuno umu. Vazhinji vanoti isu hatichadi mambo, asi vanokanganwa kuti kuva zvavari muupenyu hwavo, kana iyo mari yanoti yematax payers yavanoti yaparadzirwe yakawanda tichitenderera mambo, kuti itovepo kuburikidza nekumiramira neuchenjero hwaiitwa nevanhu vemba iyoyi kuti vakwanise kuunganidza upfumi hwakawanda hwepasi pano munyika ino yeBritain. Saka chinhu chokuti zvakaitika makare kare, takuda kutarisa kuti tinofambira mberi sei. Ndinoona kufambidzana nekutaurana zvakanaka nemba iyi chiri chinhu chinogona kuti pabudiriro nekuendera mberi muupenyu.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain, Dr. William Guri vari parunhare neStudio 7 vari kwakare kuBritain. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunonoka kubvisa zvirimwa zvakaita sechibage muminda kana chaoma kuri kukonzerwa nekushaya mari yekubhadhara vanokohwa, uye vanoti kunonoka kukohwa uku kuri kukwezva mbavha idzo dzave kuba chibage chavo, uye kunonokawo kuri kuita kuti chibage chavo chidyiwe nembeva pamwe nemuchenje. Varimi vanenge vakaisa zvirimwa mundimo huru vaine mhuri shoma vanoti vari kuita dambudziko rekuti vanotora nguva yakakura kupedza kukohwa zvirimwa zvavo zvose. Imwe mhuri iri kushingaira kupedza kukohwa ndeyekwachivende kumakonde mudunhu remashonaland west. VaAlex Chivende vanoti vanoona vachirasikirwa nechibage chavo chingangosvika zvikamu gumi nechidimu kubva muzana kana kuti 15%.
Ini ndaifururoka saka ndaakuti ndikatema chibage ndibva ndachibisa. Ndaona kuti ndikatema chibage chikaramba chiriko chinongoramba chichiita chichifururwa chichitorwa, asi vanhu vachanzani kubirwa. Ndakabirwa chibage uko kuseru vaingomenya mumunda vachimenya, asi vanhu vachanzana kuvawana.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekubhanget varimiji wekusema muriwo, vanoti mabhanga anovapa mari dzezvikwanisiro anofanirwa kuvapawo nemari dzekukohwesa kwete kungopa varimi vemumapurazi makuru chete kana kuti maA1 farmers.
Saka vaizvipuwa kuti dhiziri rinoenderana nezvavakatora kuitira pakunokohwa baibai. Kana wanga usinawo hapana chaunopiwa. Uri rino handisi kuziva kuti nekomandi iyi zvayanga iri zvakamira sei, asi hanyaya yekuti munhu haana kohwa achiti hanzi hatina mari yekukohwesa, aiwa munhu anenge achiita zvokuti amachamari akarima ndiwega munhu aifanira kukubvisa zvinhu zvake munda atori mari yake atambochenge nekuti hurumende kuda sei.
Mambo Katiza Gombo vekwaZvimba vanoti nguva yakare vanhu vaiyamurana mabasa emuminda kubirikidza nekuita nhimbe.
Saka urikuona kuti moyo wakudhara nemoyo waizvino vanhu vasiyana. Munhu iye aitorimirwa kana 6 hectares dzose kupera kuti ajarirwa. Handei pakunokuwa zvekare, kudhara taiita mubatanidzwa wekuti mumaraini taitoziva kuti chibage chanhingi ndochaibva. Tenda tonotanga kubvisa chibage ichocho toisa mumba. Zvino mazuvano nokuvengana mumwe nemumwe akuita zvake ega pamba pake.
Imberi yamurorwa ipiwa munhu nevavakidzani vake munzvimbo maagere achibatsirwa kukohwa kana kupura zviyo munga nezvimwe zvirimwa zvinenge zvamukunda ari ega nemhuri. Munhu aibika doro remahuwe uye kupa vanhu ava zvekudya apo vanenge vachishanda. Mambo Katiza Gombo vanoti mazuva ano yangove njake njake izvo zviri kusiya dzimwe mhuri dzichirasikirwa nezvadzinenge dzarima.
Kudhara chokwadi chokwadi zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka nenyaya yekuti kwakuine rudo kupfuura izvozvo. Vanhu havachabatana kana ivo mazunda amambaya. Kudhara aibatira zvikuru kuti kana akaitwa muraini chero kukanzi kune nzara, simamba anenge aine dura rake muraini make nemhuri yake, vanenge vachitorarama vachidya. Zvinova zviri kuvavarirwa naprezidendi vedu kuti zviitwe izvozvo. Chinyakata chese ichochi chauri kuvajena.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union Vapoza Kariya vanoti dambudziko rekurasikirwa nezvirimwa zvichiri muminda idambudziko rinonetsa varimi vadiki makore ose. VaZakariya vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mari dzekukohwesa nevanovapa zvikwanisiro zvekurimisa. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nebadzi rezvekurima Dr. Mavis Kafira Ruware vanoti varimi vanofanirwa kuchengetedza gohwo ravo kuburikidza nekukurumidza kukohwa kuitira kuti zvirimwa zvavo zvisapiswe nezuva zvakanyanya kana kudyiwa nemombe, sezvo vamwe vanhu vasingatevedzere mutemo wekuchengetedza mombe nguva ino.
Saka ngatichengetedzei zvirimwa zvedu, ngatichengetedzei gohwo redu nekukasika kuita sei kubvisa zvirimwa muminda. Vamwewo vachange vakutsvaga nyama, vakutsvaga usavi. Tiri kungoona zvimoto zvichingotungaidzika mumasango umu. Saka moto iyoyo inozogona kubatanidzira nezvirimwa zvedu kana zvichiri muminda. Saka ngatiitei isa izvozvo, tibatsiridzane kuchengetedza gohwo redu, tisashayiwe mari kana kuti zvisaruze value pamaketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti pane huwandu hwenyaya dzekubiwa kwezvirimwa muminda, asi vanoti vanga vasati vave nehuwandu hwacho. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinokurudzira varimi kuti vakohwe zvakanaka vachipisa mashanga nezvimwe senzira yekuuraya tumbuyu tunokonzera zvirwere kuti zvisapinde mune mumwe mwaka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSaudi Arabia vanoti nhumwa dzemativi ari kurwisana muSudan dziri kutanga hurukuro dzekutsvaga nzira dzinounza chibvumirano chekumisa hondo. Kusvika kwenhumwa idzi muguta reJeddah muSaudi Arabia kwatsinirwa nevanorizivo nezvenyaya iyi muAmerica neSaudi Arabia. Vakuru muhurumende yeSudan vaudza Associated Press kuti nhaurirano idzi dziri kutungamirwa neSaudi Arabia neAmerica. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pana pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Kureya, avo vanozikanwa nezita rekuti Gonyeti, vanoita ivo mabasa emitambo uyezve
vachive mutori wenau wechidzimai. Tiri kutaura navo apo pasi rose nenyika vachangobva kuremekedza zuva revatori venau. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai.
Mumabasa medu mumatinoshanda tirumu mune zvemitambo madrama zvatinoita kana kuti zvekutora nhau zvatinoita, tinosangana nematambudziko akawandisisa enda akawanda zvakapfuriridza. Tumuenzaniso kubasa kwedu isu kumitambo kwatinoita unosangana nezvakawanda.
Tipeiwo muenzaniso wekushungurudzwa kwamakasangana nako apo manga muri kuita mabasa enyu.
Unogona kutonzi muri rushoropodza hurumende, muri vebato rinopikisa, ofochi munenge muchingoitawo kana kuti kuactawo zvinhu zvatiri kuraramatiri muupenyu hwatikuraramatiri semadzimai. Tisu tinoziya zvakawanda zvatinoshuwira kuti zvinge zvichigadziriswa. Zvangofanira kuti madzimai ndo anomukira achienda kunomira makiyu kuzvibhorani, madzimai ndo anomukira achibikira vanhu kusina magetsi, madzimai ndo anofamba mitunhu yakareba kunotsvagana nemvura, ndo anofamba zvekare mitunhu yakareba like vemamisha vemaruwa anofamba mitunhu yakareba kuenda kuzvipatara. Saka isusu pamitambo yedu tinobuditsa zvinhu seizvozvi kuti aiwa zvakadai ngazvigadziriswe pakadai ngapagadziriswe. So zvinova ndizvo zvinova zvatiita kuti tinzi tiri vapanduki, kana kuti muchirungu tinonzi tiri maenemies of the state. Ufichi kwete isu tinenge tichingo acta zvinhu zvatiri kurarama zuva nezuva, kuti hakuna magetsi haizi sikireti, hakuzi kunyepa, hakuizi politics, magetsi hakuno zvechokwadi. Tikuta ma 18 hours load shedding, kuti hakuna mvura chokwadi, hakuzi kunyepa, kuita nguva yakareba tisina mvura unomukira unoenda kumakiu muzvibhorani. So ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo, kuti makaacta makabudisa zvinhu saizvozvo mobva manzi muri vapanduki.
Mungati muri kutambirwa zvakanaka here nehurumende nemamwewo mapazi apo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai?
Mukutorwa kwenhau, mukutora kwenhau, recently vamwe vangu vandinoshanda navo vakaenda kuepwet kwaipiwa magrant diduku, vakatorambidzwa vakanzi patone clear instruction yekuti bus stop TV hatisi kutoda kuiona. Saka zvimwe zvinhu zvekuti munodzingwa, munotukwa, munothreatenwa, saka zvinhu zvinonetsa, zvinhu zvinotyisa, pakuti munosangana nezvinhu zvakawanda wanda mukutora nhau imomo, kuti munoti vanhu vandopiwa clear instruction kuti aiwa ava hatitoda kuvaona, ngavabve pano vatore nhau. Mount Darwin same thing, vanhu vakange votoda vakanga vatoda kutorohwa kunzi dzimai nyuzi dzenyu dzamatora idzodzo. Of which munhu vanhu munenge mune accreditation, munenge makaaccreditatwa kufanana nevamwewo majournalist ari kubvumidzwa kupinda. But zvinhu zvinongonetsawo.
Shuwiro yenyu ndeyeyi pakuita mabasa enyu emitambo uyezve nekutora nawo?
Chinoita kuti tirambe tichienderera mberi inaye kuti tinenge tichitarisirawo rakanaka remangwana revana vedu, revazukuru vedu, reduwo infact tutasiro zvakanaka kuti zvingova zvichibudochi muZimbabwe. Tenchitatsirawo tichakataurawo kuti hakuna magetsi, pamwe pogadziriswawo magetsi omboita chiuya. Tenchitatsirawo takati marodhi edu ashata, maaccident ari kuwanda, zvinhu zvogadziriswawo zvichichinaka. Saka ndo zvinoita kuti tirambe tichienderera mberi nebasa ratinenge tichiita, kuti pamwe pachavawo nekugadziriswa kwezvinhu kuti zvinake, zvibve pastate hazviri, zvinake, zviitwewo zvichigadziriswa. So ndo zvinotiita kuti tirambe tichienderera mberi. Ndo chishuwo changu chekuti aiwa zvinhu ngazvigadziriswe, zvinhu zvingonakawo, hazvina basa kuti zvagadziriswa nani, nebato ripi, kana kuti zvakamira sei, kungochemera kuti zvinhu zvakanaka zvingotowo muZimbabwe. Zvinhu zvitinakiriwo tese, especially semadzimai tirerukirwe mumabasa umu, tirerukirwewo, kwete kuti mudzimai anomuka onomira kiu odzoka oda kubatidzana nemoto kutsvaga uno utabatidze moto odii ndi aida kuzomhanya nemwana kukliniki nanodi. So we need kuti zvinhu zvingostabilisa, zvingonakira munhu wese, kwete kuti zvinonakira rimwe divi, rimwe divi richipirwa nenazvo. Ndo zvinongoita kuti tirambe tichipusha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
No Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nenyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga pamusoro pedanho rakaziviswa nezuro neWorld Health Organization rekuti denda reCOVID-19 harichada muonera pamwe wenyika dzepasi rose pakurwisana naro.
Magadi vakantimire chanenga taura ndechekuti icho World Health Organization yati iyo dambudziko reCOVID-19 harichasiri global public health emergency. Zvinoreva izvo kuti sungano yanga iripo kubva declaration yaitwa kuti nyika dzese pasi rese dziite mamwe measures ekuti denda irisapararira uye kuti vanhu vakurumidze kuwana mishonga nema testing capacity. Zvese izvozvozvo zvanzi zvaakubviswa.
Saka tingati here vatora danho iri nekuti vaona kuti denda reCOVID-19 rapera?
Hazvireve izvo kuti dambudziko kana kuti denda reCOVID-19 rapera, kwete, richiripo, asizve rava pekuti nyika nenyika dzaakukwanisa idzo kugadzirisa dambudziko iri reCOVID-19 zvisingade maextra ordinary measures anga akaiswa for the last 3 years. Zvaita izvo kuti nyika dzikurumidze kubatsirana kuti dambudziko iri riderere. Izvi zviri kukonzerwa nekuti chirwere cheCOVID-19 hachanyanye kupararira sezvachange chiri kuita for the last year. Manumbers iwo eCOVID-19 ari kuderera pasi rese uye vanhu vari kushaya nechirwere ichi vari kudererazve. Zvinova izvo zvinhu zvinofadza. Tava nemamezures ekuti tidzivirire chirwere cheCOVID-19 uyezve mishonga inokwanisa kubatsira.
Asi munoona here nyika nenyika dzichikwanisa kurwisa denda iri pasina kubatsirwa nemasangano akaita sana United Nations World Health Organization nenyika dzakabudirira idzi?
Hongu vakandimire ndinoona sekuti nyika nenyika dzaakukwanisa kudzivirira nekurapa denda reCOVID-19 zvichienderera nawo nekuti health system yemunyika idzi yakamira sei. Nyika hadzina kusikwa dzakaenzana. Kune dzimwe nyika wose kuno kuAmerica matools ekudzivirira COVID-19 nekurapa akati wandei tichikombeya nedzimwe nyika sana Zimbabwe dzekuti panenge pasina capacity yakakwana. Asi pakuona kwandinoita ndekwekuti nyika dzese zvadzo dzinokwanisa kunge dzichiita kuti denda risaramba richipararira munyika idzodzo zvichibva nekuti zvakamira papi. Chinopa hope kumunhu wese ndechekuti kunyika dzakaita sana Zimbabwe chirwere ichi hachina kutora upenyu hwakawanda uyezve vakati wandei vabaiwa nhomba. Saka tinotarisira kuti nyika dzikwanise kumaneja dzisinga needed this public health emergency declaration.
Chii chaonekwa neWorld Health Organization chasvika kuti iti COVID-19 Global Health Emergency yapera?
Vakandimire chanenga taura ndechekuti vari kutarisa ivo kuti denda richiri kuramba richipararira zvakanyanya here zvatingati zviri out of control. Neinformation iripo zvopi zvichiri kuitika. Manumbers evanhu vari kubata COVID-19 ati dererei pasi rese. Hazvireve izvo kuti hakuite maoutbreaks here and there. Asi maoutbreaks aya anokwanisa kukontrolewa at the local level. For the past 3 years, pasi rese ranga richiita chibata-bata nenyaya yekuti denda reCOVID-19 rive under control. Saka tadzidza zvakawanda zvaakukwanisa kuti padanho ratava iye zvino nyika nenyika ione kuti yakamira papi in terms of manumbers nespread inenge iri kuitika. Sezvatiri kutarisira kuti winda iri kuuya muZimbabwe, manumbers achati kwirei nenyaya yokuti kana kuchitonhorawo and the like maviral illnesses anowanda. Saka vekuZimbabwe vanenge vachitoona kuti voita zvipi kuti dambudziko iri risaramba richipararira. Asi zvangofananawo nezvimwe zvirwere zvatagara chirapa zvakaita sana flu vana influenza vekuti vanokwanisa kupararira asi upenyu hwevanhu hunenge huchienderera mberi nokuti dambudziko iri harisina kunyanya kukura semakore matatu adarika. Saka tinotarisira kuti nyika dzicharamba dzichiita kuti denda iridzikire.
nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare muNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo, mutungamiri weWorld Boxing Federation vaHoward Goldberg vachange vari muZimbabwe musi wa27 chivabvu kumabiko ekupemberera kusiya tsiva kwemutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
VaGoldberg vanoti vakaona zvakakodzera kuti vave pamabiko aya. Vatarisa zvakaitwa naManyuchi uyo akasarudzwa semutambi weWBF akarura kudarika vese muna 2022 weWBF Boxer of the Year.
And I look forward to watching him in his final fight on May 27th.
Ndichange ndiripo pamutambo wake wekugumisira musi wa27 chivabvu kunove mutambo mukuru apo acharegedza zvetsiva.
Vanoti vari kuronga kupa mutambi uyu ruremekedzo rwemiriri wesangano iri. Vaine chivimbo kuti nekufamba kwenguva achapinda pavatungamiri vesangano rinotungamira tsiva iri.
I look forward to Charles Manyuchi joining the World Boxing Federation after his fight.
Tichamupa ruremekedzo rwemumiriri weWBF. Tine chivimbo kuti rimwe zuva achave mumwe wevatungamiriri veWBF.
Manyuchi ari kuregedza tsiva zvachose musi uyu sekutaura kwevanoronga mitambo yake muzvare Monica Cheru.
Ave kuretire at 23 years. Akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisiyirowo vadiki vari kuuya. Akunzwa kuti pake akagwasa.
Vanoti musi uyu Manyuchi ari kurwa naSheriff Kasongo wekuDRC asi havasi kurwira bhande rake reWBF asi vari kuedzana masimba.
Tambo wake wekupedzisira weruonekedzano uchaitwa musi wa28 May. Uchatambirwa muno muZimbabwe achitamba naSheriff Kasongo wekuDRC.
Asi Manyuchi haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatambi munyaya dzemibayiro apo vanokunda vatamba neve kune dzimwe nyika. Mutambi uyu anoti zviri kuitwa munyika munyaya dzemibayiro yevatambi zvinomanikidza vamwe vavo kutengesa mitambo nekuti vanoona kuti zvavanowana mukutengesa mitambo zviri nani pane zvavari kuwana kumba.
Iye muno vandi tukandirova ikandikakurova ndokupa 200. Izva kuti ndikadzokera kumba kumari yo 20 dollars ambofana makandipa ndopangu na 200 dollars.
Kutengeswa kwemitambo idambudziko guru raparirira pasi rese nemhaka yokwedzereka kwekubhejwa kwemitambo. Mugore ra2012 vamwe vatambi vemaWarriors eZimbabwe vakambomiswa basa vaonekwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo Zimbabwe yaishanya kuAsia. Manyuchi anoti Zimbabwe inofarira kugadzirisa zvakasimba nyaya dzekuchengeta vatambi vayo kana kuti vanotora nzira isiriyo.
Pane kuhwina kwekuzviitisa kwozoya kudyiwa kwokuzviitisa futi. Vanhu vanovarikona ndaro vanogona kungotengesa nekuda kwokuti mumba hamusi kundipa chikafu ndinotengesa.
Manyuchi ari kukurudzirawo vanovimbisa vatambi mari kuti vave vakavimbikawo kwete kunyangarika kana kuzotiza mutambi akunda mumutambo wake. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzvare Eleta Nengomasha vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi nezvikwata zvemuno. Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa naachiwandire uyo ane resirivha riri reWBC zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Yada 0 Caps United 1, FC Platinum 2, Manika Diamonds 3, Chicken Inn 2, Erendals 1, Green Fuel 0, ZPC Kariba 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Zvizvarwa zveBritain zvinoratidzira pakugadzwa kwamambo Charles III. vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ateleli thuba lokubonga uJonga Kandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo womhla ka 6 Ngwenkwezi 2023 ngoPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthwa izulu kuthi ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotywe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotywa uKing Charles ri lomkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu kuba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni.
Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni weMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngekhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili lomongameli. Kuthi-ke uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo owaziwa njalo ngegapha lokuthi Donkey Mpire. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bebegcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe iNdlovukazi uQueen Camilla esikolweni sobukhosi eBuckingham Palace. Inkosi ibikhatshwe umdeni ogoqela indodana yakhe elizibulo uPrince William, umkakhe uPrincess Kate labazukulu. Abafowabo bakaCharles uPrincess Anne loPrince Edward labo bebekhona. Indodana yakhe encane uPrince Harry ubikwa ebengekho kubalcony eBuckingham Palace lanxa ubekhona uyise egcotshwa enkonzweni. Inkokheli yamazwe omhlaba layo ibikhona ikhoqela umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, umongameli Joe Biden waseMelika labanye. Lanxa izulu belisina abantu bebebaningi abakade bephume ukuzobona imicimbicimbi ebisenziwa zindizamtshina zebutho ele the Red Arrows lele Royal Air Force Aerobatic Team zindiza phezu kweBuckingham Palace kwaba leparade yabebutho laphansi. Abakade bengabanye ababukele lokhu kusenzakala bathi bekuhle ngempela. Omunye wabo isizalwane seZimbabwe esesihlala eBrithani, unkosikazi Sehlule Gumbo Wilkinson ongusomabhizimusi esixoxelayo ecingweni echasisa akubonileyo.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthwa izulu kuthi ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotywe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo, kube lokunye like okutshintshiweyo okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air conditioner lobutofotofo but kodwa yena liyana endala ioriginal yakudala dala sivili ibikhona yiyo asuke ngayo echurch esesiya khona esigodlweni bekumnandi inifuna ukufunda ngendaba yemonarchy
kodwa ke lowo ke uPrince Harry obuye ngelalamkakhe
according to ama report ukuthi kulomntwana le birthday so ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa abesebuyela ku birthday yomntwana singers phela anthi ama family dynasty kuba le thina esikuzule ukuthi hayi umama usele lomntwana belungiselela i birthday masokuthiwa hhayi wena baba gijima uye khona ngale but ngasekukubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi bikhona phambili sibili ku-first row bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona amarose amabili amathathu ngemuva ayingagqokanga izinto zesikhosini bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu bebekhona sibili lo William nabantwabakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangapi uHeru bengekho
kodwa bona abantu beBritain kumbe abeUnited Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III
indaba yokuba lenkosi yindaba e-debatable bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi le iphele kube khona abayithandayo kube khona abanye nje abangelandaba ukuthi hawo inkosi yabo ikhona thina singenapi kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe ivele kuyahle kuthiwe into zakudala sesifuna ukwenza izinto zesimanje manje yezabo president labo prime minister
ukwamukeleka kuka Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kusese labanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela u Princess Diana afa ngayo
akukho lulu ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo ayisime ngitsho njalo nango wayengumakhwapheni kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni kubuyela khwaphana kuma-family dynamics ukuthi iindaba zasesikhosini vele zinzima abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle but heyi inkosi imthandile uCamilla lingakhuluma lingaze lithini namhla sesinaye indlovukazi uCamilla ngukhwini ngukhwini nxa ukhona kuzamele ukukhothamele
unkosikazi sehlile Khumbo Wilkinson ngusomabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithane izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni emathebeleleni south ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho luzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edalela ephalamende inkokheli yamakhansili kanye lomongameli iningi lithi lesabela ukubana kungaqhamuka udlame kusiya kukhetho njengalokho okuvame ukwenzakala njalo okwenzakala enyakenye kukhetho lwama-by election eziqintini zemathobole insiza uAlbert Ncube kwestudio 7 usipha lolu daba
lanxa ukhetho lusipha uzulu ithuba lokukhetha inkokhela fisa zimbuse izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba emnyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni okujiya uzulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokola insiza uthi baba lokwesaba lapho kuqhutshwa ukhetho
besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo sihlale singabagijimileyo omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama omama bangabona ukuhlukunyezwa bayatsheshela emuva kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo bangene
Umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi Matobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luzaqhutshwa ngokuthula ngoba phambilini ukuhlezi ukuqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho.
I-ZANU-PF funa ukuhlala embusweni ukuphela njengoba already sile 43 years ilokhu ibusa. Kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzuzo ezimbi. Definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yokuthi abantu bakhampeni bekhululekile nde bayevota bekhululekile ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawuluza.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi seMawane eGwanda.
Kuthula hayi angiboni kusenzakala ngoba nanko-ke bona kathesi babhizi bayakhampeni bayabhoda dodudo wenza konke kodwa ngapha nganxanye khanye ngani into yakhona hhayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kungani kumele ubone ukuthi akula nto ehlenzakala kuwe yajaywa kumbe uyabanjwa nto uyabona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eyohodas uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle abantu bazihloniphe abantu bahloniphane abantu bathandane bahlonipha amalungelo abantu okuthi ngilo lalo angazikhethela i-political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo-Sudan siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uzulu lokwesaba ukuphatheka unhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana labantu kumbe ubanxusele emhlanganweni inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uwaridi ngokuvikeleka kwakhe ukuthi iZANU-PF isoke ibuye futhi sihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini kodwa njalo kulethemba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu bezimbabwe bazanelisa ukuthi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omutsha okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malaki Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba ndihlala ngisitsho nje elikwaziyo ukuthi sinamalunga ethu angaka njalo nje bekhangela la ngepopulation ekhona siyabe sikwazi vele ukusiza nqoba njalo nje umongameli welizwe uphume sobala mgcewe lo msekeli wakhe ukuthi batsho ukuthi khona abafuni dlakuyela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ubukhokhela ababufunayo. Akula ngenye indlela ukuthi nxa susebhokisini uzathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi atsho ilanga okuzavotwa ngalo kungakapheli linyanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sesifikile-ke isikhathi lapho esingena kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula udaba lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ezindlini. Asizweni umhlonitsha esilaye namuhla echasisa ngalolu daba.
Umama uphathisa shabalala ukhokhela inhlanganiso ewuphile ubulawayo progressive membership association nibe futhi lenhlanganiso yabantwana iye lenye inhlanganiso ekhokhelwa eyikhokhela eyabomama ekhangele ngamalungelo abomama okuthiwa omama besizwe nanekuphuthuma kakhulu njalo sokwandile sokudlulisa amalawulo. Kuyangelwa kakhulu ukuthi umnotho welizwe ngalithi lapha eZimbabwe wehle kakhulu okubethela ukuthi kube nokuxabana phakathi kobulili lobu bobubili bengitshaba izimali bengitshaba bonke nje okungabe kuqakathekile ukuthi kugcinwe kuhle abantwana bese kubetha ukuthi laba ababili baxabane kukhulu kakhulu akwehlanga futhi sokuedlula nje yona ikhosi sokuzosibanekela ukuthi amantombazana lawa ahlukunyezwa lapha ngiphansi.
Njengenhlanganiso selibatholile yini abantu ababuya kini libaphathisa ngani?
bakabuya kakhulu njengahlanganiso bezokhuluma ngokuhlukumezana lapha ezindlini bese sibaphathisa ngokubarefera ukubakayela ukuthi bayebika kuhlanganiso ezithize ezinjengabomsasa ezinjengabozuwaba njalo sibathumeza kumhlanganiso eziningi kakhulu contact nakhona emthethweni ukuthi bayobika udaba lwabo emapholiseni.
Kahle kahle ubone ngani kuyini okubangela konke lokho ukuthi kube lokuhlukuluzana ezindlini?
Ngingathi wabizwe ubukhona bwabizwe akuna mali akuna mpilo akuna kudla abantwana abayi ezikolweni inani labantwana abangayi ezikolweni likhulu kakhulu bese kudala ukuthi abadala bahlabana ngoba kuza kuthi omunye aphumule aye ngaphandle athi ngiyadinga lokhu kathi sokubethe ukuthi akusona kuthembeka akusona kuthembeka ngoba wonke umuntu zama ukuthi aphilise imuli abantwana bezikolweni abathi abantwana bahle lokho kakhulu okwebizwe lethu lokho konke akusetshenzwa akunamsebenzi akunandlela yokwenza imali kuyixabanisa abantu kakhulu njalo abantu balwa ngokuphela bayalimazana okuze kubangele lokuthi behlukane kumbe kuhle omunye phakathi kwababili sebefilwa bebana lokho ngoba shuwa umsebenzi ayikho imali ayikho abantwana baye ezikolweni yiyo imbangela enkulu kakhulu umnotho welizwe lakithi mubi kakhulu okokuthi akulamuntu olemali bese kubethe ukuxabana lapha ezindlini phakathi kukaba balomama.
Amantombazana-ke lawa ahlangana yini lodlakela lolo?
Ye ahlangana kakhulu lawo amantombazana nezehlakalo lezi ngoba amantombazana imathile akafuna into eziningi empilweni akafuna ukuthi azivikele nesikhathi lesiya esikhathini bayafuna ukugqoka into ezithize bengathi bakhuluma ngalokho njengoba bengakabitho bengasebenzi bakuthola ukusikiluzwa nokuthethiswa kumbe ngokuthaa so yikho kunyokuzwaneli ukuthi libe nedlame lena lelidlalela ngoba amadoda ayadelela abantu besifazane adelela nabantwana abakhulumeka ugqoke njani ukhuluma njani uhamba njani kusho badelela nje bayeyisa omama ungakhangela khonapha kathi esifikoyeze uya kuma-elections omama kababali ukuthi liyini basisha ukuma ezikhundleni ezithize basisha ukuthi kodwa bashayelelwa phansi beseyiswa besetshenziswa ngendlela eziningi ezingabaphakamisiyo omama so udlame lolu lukena luyaphambili ubomama labantu ebazana
kambe kwini ongaxoja lolu dlakele ezindlini oluqondiswe kwabesifazane
ize besithi kaliqondise uphele i-corruption uphele into lokho ekuvalela umnotho elizwe ukuthi ube phezulu abantu bahlale kuhle kube lemisebenzi lamadoda iziqondise yena azikhangele ukuthi angezani angahlukumezi omama angahlukumezi abantwana.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ndikhonapha eWashington DC.
Bonike abadala bathi kusinwa kuthethelana uMamhlanga usededela uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingalichona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Sihlaziya udaba lokuphiwa amaplazi amanenge okwenziwa indodakazi kamongameli Robert Mugabe. Ubona Gambe bona abaya empini yikho yini lokhu ababekulwela?
Ungasitshela ukuthi uthini ngembiko lesizwayo ukubana indodakazi kamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ilamaplazi amaningi kakhulu ngamachumi amabili lanye, ukubona njani wena?
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Indodakazi ka former president ukuthi khona ebe lamaplazi lawa angu 21 achumi emabili lanye ngibona lokhana vele wabe vele sebezithathela umhlaba wonke vele kakuvunyelwa ekwesa kuhambela empini khona kubuhwaba akuvunyelwa vele bewathethe ngapi wathenge ngapi iland le ibingekabani xa biyistate land yamaplus wonke lawo kathathwe buyele kustate sifaka amayunivesithi lezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe sihlalisa abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyeni omunye umuntu elamaplus afika 21 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingadi but salimala lapha empini la umgabe waye ku detention ephuma ku detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku front abanye bakhe laye laba abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulomuntu olomntwana okuthiwa khona ulama plus ayi 21 yena lo mntwana lo vele yena kungakacatshwanga ukuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni nguye lo selama plus wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe istage
manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengelamapulazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamapulazi amaningi kangaka
akusoze kuvumakale lokhu ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamapulazi anjengawonalawo yibuhwaba lobana obenziwayo ekuyukuthi khona into enjengawonale iluhlazo phakathi komhlaba So guys so maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zengakaphumela egcekeni okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathu on my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathe lelo maplazi
lo ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama Malami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye igama ngu Chris Gande lilale
lengakhohlwa ke ukulalela ngeviki elizayo lapho asinika khona u Chris Gande olunye njalo uhlelo liphuma lendaba Kwezemidlalo emidlalweni yenguqo edlalela lamhlanje iphele kanje iyada 0 Capes United 1 FC Platinum 2 Maneka Diamonds 3 Chicken Inn 2 Erentials 1 Green Fuel 0 ZPC Karipalayo 0 Emidlalweni yakusasa iDynamo sizadibana leTriangle kuthi iSheshem ingqikelane leHighlanders iwange yona idlala leBulawayo Chiefs Emjahweni wamabhiza umkhulu wenkezo yeCastle Tankard ibhiza uIdeal View yilo elithethele inkezo yalonyaka ebilomvuzo wenkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu zamadola emelika US$25,000. Ibhiza elibizwa ngokuthi Dingingwe lithethe umvuzo wesibili lilandelwa ngelibizwa ngokuthi Down to Business. Amabhiza wona lawa azaphinda adibane njalo emjahweni omkhulu owe-OK Grand Challenge ozaqhutshwa ngenyanga ezayo kaNhlangula mhla ka-3. Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo we-Rumba u-Alpheus Moyo. Yenake owaziwa njalo ngegama lokuthi Donkey Mpiri. Ehamba leqembu lakhe elegegema Extra Music Band. UDonkey Mpiri udabuka eLupane kodwa okwamanje usebenzela ekwele South Africa. Nanguke exoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7 ngesingulo yakhe ethi Uperekende.
Ayiphakame madoda. Waso wakhe Donkey Mpiri ehamba legegema Extra Music. Hey Kanti uswa zwani ke dzata vakabani bathi hey Angzala ngakabola mathu Ila madoda namadzi kwakale mutika wesilingine wesathi moyo peregendi funga funga Ila madoda namadzi kwakale mutika wesilingine wesathi moyo peregendi funga funga
ngithanda ukubonga ithuba elingiphelona ngizathanda ukuthi ngibulise bonke abantu labalaleli bomsakazo we-Studio 7 ngisuka elupane esigabeni sasedandanda egedema ngaphansi kwababa usobhuku uDibela Khumalo sokuleminyaka ngikhona emculweni kodwa ekuqaleni kwami ngiqale kwamanye amaqembu amaningi amaqembu engidlule kuwo angeke ngisabala ngwaqede isingi engiyenzile ngizoyenza ngihamba le gegema esitamsika kuyithi zodwa
njengamanye amadoda eyayingadanzalanga ngakola ithumbu madoda okwesipilo kwami lokho kubereke nje into okungenzela zona madoda yayizibuhlungu okungifana lokhu nguthathe ngikulethe endaweni yasegoli madoda ngithi lapho kuzozama impilo yeyi kanti ngasithezelule lempumbu kanti sengithethe ibhungabhunga ngaliletha kini khona njengobuntwane ngwami ngangeke bakithi ngimlahle.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ongabe engafuna umculo wami or lapho endlekisa khona njengoba ngingusomahlaya futhi iphinde ngibe ngusomahlaya comedian uyakhona ukuthi anthole kulezi inamba 0629575962 0629575962 kumbe kuFacebook engidinge ngo-Alpheus Alistotewa kumbe Donki Piri Matoto uzangithola. Ongabe funa umsebenzi wami engayisabi ukungifonela straight.
Ubatshiyela wapha mazwi abalandeli.
Ngithi bantu bakithi ngicela lihlale linjalo elikwenza kini ngicela likwenze la kubanye abaculi lingakwenzi kuDonki Piri kuphela. Inhliziyo zenu zinhle bantu bakithi. Ngiyangithokozisa elikwenzayo ngoba abanye babalandeli bami maningi amafeva abawenzayo kimi. Ngibongele ubaba uZulu uJoka Zulu ngingathi nguye umdala oncedayo ezintweni eziningi.
Akuphelelanga lapho bantu bakithi endabeni yamapholisa. Umfana lo uvele nawele ibhungabhunga kudalwa kwakhe. Umfana wasuka wakhetha ukuthi ehlala yedwa njengoba ubesezibona ukuthi sekhulile. Umfana wahamba wahlala yedwa kwaba kuhle. Umfana wayethanda ukubuya izinja, umfana waba lezinja ezinhle. Njengoyise ngahamba ngiyavakashela umfana ngithole izinja ziziningi. Ma ngithi ngiyacela inje emfaneni, umfana edayi baba, yonke into yimali. Ngithi hayi mfana wokhethi ngunikeze imali, unginikeze inje eyodwa. Umfana enginikeze inje, enginikeze inja mina nginikeze imali. Umfana kuthe ntambama ngamthola sedayive ethaveni, umfana edudla imali yenza. Engangasakwazi ukuthi oro inja wayesidla imali yenza leyo ndithengisele yona. Kumbe inza kwakuyimi uyise ngilombuzo madoda ukuthi umfana wayezama ukuthini ma wayethi udla imali yenza. Yeyi angizalanga ngabola amathumbu.
Ulombuzo ke umdala uthi umntwana uthi udla imali yenja angasakwaziye ukuthi imali ethengiswe le inja kumbe imali yalo othenge inja. Donki Mpiri ngilethemba liwukholisile umculo wakhe. isikhathi sethu asavumi bawethu kuba sikubekele phambili lokho sisonke kodwa singeke hlukani othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emigwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lo mkakhe indlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo uFrancis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.